Dr. Piri vanu tinekuona kutambura kwa inge koita vanu murugare. Vakaona zvakakodzera kuti vabatane nevamwe kuti vabatsire.
Takaona kuti taive nevazero ngavachitadza kuenda kunochekwa dambudziko reshuga diabetes, vaichekwa dambudziko reblood pressure. Tine vana vakaenda kuchikoro vakanodzidzira basa remanese aids. Saka takava approach ivava tikakumbira kuti konai hazviite here kuti titsvake zvekucheka mablood pressure neshuga diabetes yevabve zero. Kati hongu tinokwanisa kuita izvozvo kana matibatsira kutsvaka zvekutoresa zvacho matesi anodikanwa.
Vanoti mushure mekuparura chirongwa ichi vakakumbirawo NRZ kuti ivabatsire.
Umwe mufungo wangu ari kwaungati madini kutaurawo neNational Relays of Zimbabwe vane kliniki yavo pomone kuti hazvikwanisi here kuti vange vachiti hosta. Takaenda ipapo tikanotaurawo nevaridzi venzvimbo Sister Kondo vakati aiwa ndichasvitsa nyorai tsamba, tsamba yange ndichasvitsa kumusoro uko. Tsamba yakasvika kumusoro ikagamuchirika. Saka takazotsvaka mafriends nemafriends angu ari kuamerica vana Dr. von Beck ndakataura nawo nezvedambudziko irori. Vakatumira equipment yataida kumanese aid edu achishandisa.
Vanotiwo vachiri kuda rubatsiro rwakawanda. Vaenderawo vachiti vakoti vavari kushanda navo vanodawo zvikwanisiro.
Dambudziko ratinaro ndeyemishonga yekuti tipi vanenge vaonekwa ivavo kuti vari kurwara vachisina mari yekunotsvaka mishonga. Zvakarewo vana mukoti vari kushanda ipapapo vanodawo maPPE kuti vakwanisenge vachibatsirika. Hatine kuda kuti this one icommunity project. Hatina budget isusu vanhu vecommunity kuti tingakwanisenge tichibatsirana nana mukoti pabasa ravari kuita.
Mumwe wevari kushanda mukubatsira vakwegu kana kuti nurse aid amai Amela Chunga Murisi vatenda kuti nyaya yemishonga iri kukanganisa basa ravo.
Vanhu vatinodhila navo paklinika pa vanouya kuzochekwa BP nediabetes, ma old age, ma pensioners oro ma widows ema pensioners. So vazhinji wacho hawakwanisi kuti vafambe kuenda kupoliclinic. Takazoona kuti zviri nani vauye vachekerwe apa. Asi dambudziko ratinaro kunyanya ndere mushonga. Hatina mushonga yatinovapa isusu. We just check their diabetes and their BP. Asi dambudziko ranaro ndekuti some havana mari yekuti vatenge mushonga.
Ongororo yakaitwa nebazi rezveutano yakaratidza kuti munhu mumwe chete kubva muvanhu gumi ane chirwere cheshuga munyika. Chirwere cheshuga chinokuvadza tsinga dzinofambisa ropa kumoyo, dzekumaziso uye dzekuitsvo. Chirwere chediabetes ndicho chinokonzera zvakare kudimburwa kwemakumbo evarwere makumi mapfumbamwe kubva muzana pasi rose. Vanorwira kodzero dzeutano munyika vanoti chirwere ichi chinofanira kurapwa pachena sezvinoitwa cheHIV AIDS nekuti chave kubata vanhu vakawandisa. Imwe ongororo yakaitwa neUniversity of Zimbabwe inoratidza kuti vanhu zvikamu makumi maviri nezvinomwe kubva muzana vanorarama nechirwere che high blood pressure. Kunyangwe hazvo mutemo uchiti vane makore makumi matanhatu nemashanu vanorapwa pachena, izvi hazvisi kuitwa nekuda kwekusamira zvakanaka kwehupfumi. Vamwe vari pamudyandigere vaLucas munyika vanove nhengo yesangano rinorwira kodzero dzekuti vashandi vawane mari yemudyandigere yakafanira reZimbabwe Pensions and Insurance Rights Trust vanoti huori ndechimwe chinhu chikuru chiri kuita kuti vanhu vari pamudyandigere vasawane mari dzakaringana. Gurukota rezvemabasa avapo mavhima vanoti hurumende iri kuita zvose zvainogona kuti iwedzere mari inotambirwa nevanhu vari pamudyandigere kubva kunasa kuti isvike pamadhora makumi matanhatu emari yekuAmerica. Pari zvino vanhu vari kutambira madhora makumi maviri nemashanu uye vamavhima vati mari iyi ichawedzerwa kusvika pamadhora makumi mana munguva pfupi iri kutevera, yozosvitswa pamadhora makumi matanhatu mukupera kwegore. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini chiri mudzamiri.